Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu ndira 31, 2025. Makateerera kuStudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vatungamiri venyika dzemusadhiki voita musangano muHarare kuzeya hondo iri muDRC. Vanozviti mambo mutapa vanopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nepfenyuro yeCBS muAmerica inoti mitumbi yevanhu vanodarika makumi mana yaburiswa kubva murwizi Potomac muWashington DC mushure metsaona yakaitika nemusi wechitatu pakabonderana ndege nechikopokopo chemauto. Vanhu makumi matanhatu nevanomwe vanonzi vakafa mutsaona iyi. Basa rekutsvaga chakakonzera tsaona iyi uye kutsvaga mitumbi riri kuenderera mberi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Mushanganya uye weStudio 7 abata mumwe mugari wemuguta reWashington DC uye vari chizvarwa cheZimbabwe waFrank Guni kuti tinzwe maonero avo panyaya iyi.
Chekutanga tingati zvinosiririsa kuva netsaona yakadai nokuti kurasika kweupenyu huku vanhu vakawanda zvikuru chaizvo vakarasirwa neupenyu. Vamwe vacho sezvatiri kunzwa vanga vari vatambi vane mukurumbira vane hunyanzvi vazhinji vemudunhu remuDMV muno, kwoita vamwe varayiridzi vemitambo vanonzi vanga vachibva kuna naRussia uko vanga vari mundege iyoyi. Saka zvinotisiririsa kuti tinorasikirwa neupenyu mudunhu redu munomu.
Tinoona kuti mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nezuro vakawanikwa ivo vachisaina mitemo yechimbi chimbi miviri. Umwe wacho unogadza iwo mutevedzeri wemutungamiri wesangano reFederal Aviation Administration. Munoona izvi zvichizobatsira here?
Zvingangobatsira hazvo kana totarisa kumusoroko zvatingati political management. Asi izvi unoziva kuti ndozvingagadzirisa dambudziko rakaitika iri. Njodzi yakaitika inoratidza sekuti yakaitika paair traffic control level. Asiwo tingati zvinozivikanwa kuti ivo vanotungamira vanoonekwa sekuti vanga vari vashoma kumusoro ikoko. Saka tingati in the long term zvinozobatsira zvazvo. Chatingatotarisira ndechekuti dai mutungamiri wenyika anga akati iye asaina mutemo wechimbi chimbi wokuti vanoita kuti ndege dzifambe zvakanaka pasina njodzi vatutsirwe kana kuti uwandu hwavo huwedzerwe. Nekuti tinoziva kuti nyika yese inoyi dzagara zvichitotaurwa kuti vanofambisa ndege muzvakanaka maair traffic controllers vashoma uye vari kushanda nguva yakapfurikidza mwero. Saka dei varivo vanga vawedzerwa nekuti vekumusoro uku vanoita havo zvine masimba zvokuongorora zvinoshanda nemapoliticians, asi havasi ivo vanoita kuti ndege dzinge dzichifamba zvakanaka. Tinotarisira kuti pamwe mutungamiri wenyika vachawana kuti vaudzwe nezvipangamazano zvavo kuti chinodiwa apa kuwedzerwa kwemaair traffic controllers, kwete kunyanya kuwanza simba kumusoro.
Munoona sei mabasa ari kubatwa neavo vari kuedza ivo kutsvaga mitumbi iavo vakawanikwa vachidonhera murwizi rwePotomac River mushure menjodzi iyi?
Tingada kutenda zvikuru maemergency services vakabvira kushanda kubvira nguva diki diki ndege dzichinge dzaroerana. Vari kuramba vachishanda mumvura inotonhora vachitsvaga mitumbi pamwe chete nemarekodhasi endege idzi. Zvichazobatsira kuti panozoitwa ongororo yakazara marekodhasi anozotsanangura kuti chii changa chiitika mudzindege imomo.
Vanga varichizvarwa cheZimbabwe chinogara muguta reWashington DC vaFrank Guni vachitaura namaFlas Musanganya uye weStudio 7 vari muMaryland muno muAmerica. Mutongi wedare repamusoro Justice Joseph Mushure vapa mukana wekubvisa mari yechibatiso vaTimothy Chiminya avakasungwa mushure mekuzviti ndiwo mambo munhu mutapa ndokutanga kugadza madzishe mumatunhu akasiyana siyana. Vakasungwa musi wa16 zvita vakapomerwa mhosva yekuzvidza nekutora masimba emutungamiri wenyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta ravo vaGift Mutisi vanova nhengo yesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Asi taenda kudare reHigh Court tangati ne bail appeal hearing pamberi pamutongi Justice Mushure. Taenda kukoti nemusoti wechitatu kuti yanga isati yafaila mapepa ayo kuopoza bail kana kuti responsi yayo. Saka yakwanisa kufaila nezuro. Saka mushure mekuona mapepa edu nekuagiwa, Justice Mushure vati mutongi magistrate pane pavakakanganisa kubudikidza nekunyima king munhu mutapa Timothy Chiminya kumunyima bail. Saka mushure mekunge vaona kuti pane pakakanganiswa vabva ibail raifanira kunge rakapiwa, saka vazomupa bail.
Vabhadhariswa mari kuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso uyewo ndezvipi zvimwe zvavanzi vaiite?
Vabhadhare $200 aramba achigara pamba paaigara, aendese pasipoti yake kwamabharani wedare remagistrate court Harare. Vasabva muHarare vaChiminya kunodarika makilomita 25 kubva paHarare Central Police. Varando vaende kunoripota chishanu chega chega kubva maawa a6 AM kusvika 6 PM kuHarare Central Police CID nekuresidential, uye vasakanganisira mainvestigations kana kuti mawitness kana kuti evidence kusvika nyaya itongwe ipere.
Munotarisira kuti ichatongwa rini nyaya iyi? Pane zuva here ratarwa?
Aiwa, haikoti vanga vasiri kudhila nekutongwa kwenyaya yangu yenyaya yebail. Nyaya inofanira kuzotongwa kumagistrate court. Saka kumagistrate court tichadzoka musi wechitatu, musi wa5 February, tononzwa ikoko kuti state yane yagadzirira here kuti nyaya itongwe. Kana yagadzirira tochinzwa kuti musi wacho tinowirana kuti nyaya itongwe. Kana isati toona kuti iri kupfuudzirwa mberi kusvika zvarini.
Chii changa chida kugadzirirwa nevachuchesi apa?
Patakapedzisa kuenda kukoti vakanga vati vachiri kuda kutora uchapupu kubva kumawitness, saka ndo zvanga zvakamisa.
Gweta vaGift Mutisi vanova nhengo yesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Vatungamiri venyika dzemusadhiki vatanhatu kusanganisira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kupinda mumusangano wechimbi chimbi wekuedza kugadzirisa hondo iri kumabvazuva kweDRC. Vari munyika vanoti mutungamiri weTanzania vari sachigaro veSadhiki Organ on Politics, Defense and Security amai Samia Suluhu Hassan, mutungamiri weMadagascar vaAndry Rajoelina, vaDaniel Chapo vekuMozambique uye vaDuma Gideon Boko vekuBotswana. Asi vatungamiri ava vangakwanisa here kugadzirisa gakava rekuDRC? Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutori wenhau ari muridzi webepanhau repadande mutande reNewswalk Dumisani Muleya.
Handioni kuti vanogona kuigadzira because nyaya yacho iri complicated, iri complex zvakanyanyisa, nekuti kune organizations, kune hurumende nema rebel groups nemama organization akasiyana siyana ari kurwa hondo iri kuitika ikoko ku Eastern DRC ku Kivu North Province. Chiri kuitika ndechokuti kune maorganizations akawanda atingati ma rebel groups ari involved anopfuura 100.
vari kushanda nani chaizvo?
Mamwe acho ari kushanda nehurumende yekuti DRC, achishanda nesati, achishanda neUN, achishanda nenyika dzakaisa masoja dzesati kuti DRC dzinosanganisira South Africa, Malawi neTanzania. Then vari kurwisana ne masoja kana marebels eku M23. M23 irebel movement yematutsi. Matutsi aya ndeku Congo, ku Eastern DRC, asi matutsi eku Rwanda. Asi of course vane vari related nematutsi eku Rwanda. Zvichiita kuti Rwanda government nyangu ichizviramba ndiyo iri kusapota rebel movement yeku M23.
Tarisawo kuti SADC inenge isina kunyatsofara kuti vamwe mauto anochengetedza runyararo ekusouth Africa uko akaurayiwawo iko kuDRC, vangawedzere mamwe mauto here? Zvingabatsira here kana kuti havakwanise kuwedzera mamauto? Iwo ana Zimbabwe havana kutumira mauto.
Nanga akwanisa tii vakaisa mauto akawanda kuya kuya. Rwanda inozadza mauto machi kupi kuEastern DRC. Dzimwe nyika vana Uganda zvopindirira, vana Burundi they've been there before, nedzimwe nyika vana Tanzania zvakadaro daro. So kuisa mauto akawanda hazvibatsiri kugadzira nyaya. Chingagadzira nyaya iyi ndakateerera nezuro foreign minister wekuganda achiinterviewa neSABC kusouth Africa, neminister wekusouth Africa foreign affairs achiinterviewa. Vese vari kuwirirana nyaya chinhu one kuti hondo mauto akawanda zvombo zvakawanda hapana zvazvinobatsira hazvigadziri chinhu. Vanofanira kuwirirana kuti vataure.
Mutori wenhau ari muridzi webepanhau repadande mutande renewswok Dumisani Muleya ari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vateereri, tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paviewi show na WhatsApp channel yedu uye nepaFacebook mazuva ose. Kana mchida kubatana nesu padande mutandere WhatsApp, vurai WhatsApp yenyu, moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi viewe ishona, motifarira kana kubaya follow. Kune vanoda kushandisa link, munokwanisa kuenda pa Facebook page yedu ye viewe ishona, patino kupai link ye WhatsApp channel yedu. Govana ineva mwena uze Studio 7, zinotema dzisina divira dzakarerekera. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto eIsrael anoti abhomba nzvimbo dzanga dzichichengeterwa zvombo nechikwata cheHezbollah nemwena wanga uchishandiswa kupinza zvinhu muLebanon zvechikiribidi. Israel inoti nezuro yakadonhedza ndege yemhando yedrone yaishandiswa kusora neHamas. Chikwata cheHamas chinonziwo chine drone rakadonhedzwa, zvichinoreva kuti chiri kukanganisa runyararo runonzi neIsrael rwakanyoreranwa muna mbudzi. Israel yauraya kana kukuvadza vanhu vanodarika zana muLebanon kubva zvanyoreranwa chibvumirano ichi. Makateerera kuStudio 7 tichitepenyura tiri muWashington DC. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. Mune rimwe rematanho avo avakatora vachangobva kutoreswa mhiko, mutungamiri wenyika vaDonald Trump vakasaina mutemo wechimbi-chimbi unoburitsa America musangano reWorld Health Organization. VaTrump vakapa chikonzero chekukundikana kwesangano iri muna 2020 kubata zvakanaka denda reCOVID-19 rakatangira muWuhan kuChina pamwe nemamwe matambudziko eutano epasi rose. Gwaro remutemo wechimbi-chimbi rakasainwa navaTrump rinopa zvikonzero zvekuti kukundikana kweWHO kukasika kutevedzera shanduko dzinodiwa nekukasika uye kusakwanisa kwayo kuratidza kuzvimirira kubva mukunyengedzwa kusina kukodzera nevezvematongerwo enyika vanovenhengo dzeWHO sezvikonzero zvakaita kuti vatore danho iri. VaTrump vakati pamusoro pezvo WHO inoramba ichida mari kubva kuAmerica zvisina tsarukano zvisingaenderane neinobviswa nedzimwe nyika. Vakati China iyo ine vanhu bhiriyoni nemamiriyoni mazana mana kana kuti 1.4 billion ine huwandu hunoita zvikamu mazana matatu kubva muzana zvehuwandu hwevanhu vemuAmerica, asi mari inobviswa nechina kuWHO iri pasi peinobviswa neAmerica nezvikamu zvinoda kusvika kumakumi mapfumbamwe kubva muzana kana kuti 90%. Pasi pemutemo wechimbi-chimbi mutsva uyu, chipanga mazano kumutungamiri wenyika munyaya dzekugadzikana kwenyika chichapiwa basa rekugadzira hwaro muNational Security Council wakanangana nekuchengetedza utano hweveruzhinji uye kuvadzivirira kubva kuzvirwere zvinokonzerwa nemichetura kana kuti biosecurity. VaTrump vakakurudzira gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika nemukuru muboka rinoona nezvemashandisirwo emari reOffice of Management and Budget kuti vatore matanho akakodzera ekumisa kufambiswa kwedzimari dzehurumende yeAmerica, kutsigira kana kuwanisa zvikwanisiro kuWHO, kudzora nekuisa kune mamwe mapazi vashandi vari kuita mabasa pasi peWHO nekutora masangano emuAmerica nekunze kwenyika anotambirika nekushanda zviri pajekerere kuti aendese mberi mabasa akakodzera aimboitwa neWHO. VaTrump vakakurudzira mukuru muhofisi inoona nezvezvirwere kumuzinda weWhite House yeWhite House Office of Pandemic Preparedness and Response Policy kuti aongorore nekudzora uye kutsiva nekukurumidza urongwa hwe-2024 US Global Health Security Strategy. Pamusoro pezvo, apo kubuda musangano iri kuri kuenderera mberi, gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika richamisa nhaurirano dziri pamusoro pechibvumirano cheWHO Pandemic Agreement uye kuwandudza mitemo yeInternational Health Regulations, uye matanho anotorwa kusimbisa chibvumirano chakadaro hazvizowe nesimba rinosunga Amerika. VaTrump vakavimbisa pavaitsvaga rutsigiro kushanda kuumba mubatanidzwa mutsva wenyika dzakazvipira kuchengetedza utano vachitsigira kuzvitonga nerusununguko. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica anda kuverengerai. Muchikamu chedu chemimhanzi, nhasi tine hurukuro nemuimbi achiri kusimukira anonzi Sun Free Vunganai, anozivikanwa nerimagitari rekuti Nice Boy, uyo anoimba musambo weAfrobeat. Nice Boy akaberekerwa kuZaka mudunhu reMasvingo, asi akazokurira zvake nekugara mumusha wachitungwiza. Muimbi anoti rwendo rwezvemagitare rwakazotanga mugore ra2019, asi ari kushingirira kunyanga hazvo nzira yake iyi ine minzwa nemafeso. Ngatinzwi achitsanangura muhurukuro yataita naye.
Zvitara Nice Boy rekuimba ndiro Nice Boy rekubarwa naro ndinobvi Sanfrizunganai inobva kuMasvingo kuZaka kuJerera.
Saka zvekuimba izvi makazozvitanga sei uye zvakatanga rini?
Yezvi ndakatanga mugore ra2019 pandanga ndiri kugara kukweru. Ndakatangira mizi, ndakatanga naprocesainzi Magic Complex.
Chii chakaita kuti mutore nzira iyoyi yemumhanzi?
Chinhuwo chanda ndisingatarisiri kuti pamwe dzimwe nguva tingaimba, asi mukufambawo mumachecho ngazvisongozva chimbi kuya kuri mukuimba music as well, so just to try and do like tried zvakabva zvabuda zvakanaka zvichizvidzika zvakanaka.
Nguva yatakurawo waiti ukada kuita zvemumhanzi, vamwe kana muhukama kana mumhuri vaita wakuda kuita zvehurombe, imi zvakatambirwawo sei nemhuri yenyu?
Vamwe vakazvitambira zvichiri kutotora nguva kuti vamwe vazvitambire, because vanenge vasati vazvinzwisa especially palevhel kuti iri kutanga hazvisati zvaakuunza mari inoonekwa. Saka vamwe vanenge vachitongera kuti pedza nguva zvosi vachirombe, but iwe unenge uchiitawo uchitarisawo vamwe vanokuitwa into music unobva wangoramba uchiita tariro machiro zvingoti nerwere mazuva zvichaita zvakanaka.
Muri kutambirwa sei neveruzhinji?
Ya, zviri kutora nguva mbijana pati so far pane level chikasa level upcoming artist. Vanhu vandichitambire vakawanda saizvozvo zvekutaura kudai tichitombowana mukana wekuti maredio ndechidesizin zvinotoratidza kuti vanhu vari kutiteererawo zviri nani saka tarine tinayo zvakakora.
Mane Nziyongani mukomana Ice Boy.
Sofa nziyo dzandabudisa zvinosvika 34 ndichisanganisira maalbumu nemasingle tracks.
Mati mamboitawo here mikana yekusanganawo nevamwe vaimbi vatingati vaane mukurumbira anonzi muchirungu makolabo?
Sofa pavaimbi vandakambobatawo varimo muindastry vanga vagara varimo ndakamboitawo kolabo kana kuwana baba Nicholas Zakaria, ndobva ndaita namukoma Topi Vai, ndobva ndaita namukoma Tigoin, ndobva ndaita naainzi mukoma Chris Muller. Then kunze kwenyika ndakaita na Slizer hubo Botswana. Na DJ Yasuo South Africa ndakaita nani chizi ndizvo.
Vatereri vane zvimwe here zvavangatarisira zvamuri kubika pari nhasi?
Ya, ichokwadi tina kuti nezviro chaiko takatobva tabudisa imwe song yedu yatakabudisa iri sofa YouTube izvozvi. Then musi wa14 February vanhu vane Valentine's Day saka tirikubudisa song inoenderana nezvevalentine's day yatirikubudisa musi wa10 February inoiyo Away.
Vandao kubatai vanokuwana ipapi?
Phone number dzangu dzinoti +26 3 776 786 374. Kana kutibata pamasocial media pages edu Life Boy Ngoma Round pane namba dzangu dzitoripo. Ezvoi mamwe maplatforms ese akanyorwa kunzi Life Boy Official dzinobatika zvakare.
Ndekapi kambuka mungada kusiyira vateereri tichionekana nemi kudai?
Chiroto.
Vatangirei tinzwe nzwisa.
Baba tarirai nguva wozviroto dzadzisai nyave
irimo mupfungwa ndizvo zvikopfu handidzo pfungwa dzokufunga rugare asi denga roti handiwo mwaka asi mangu mupfungwa wanonoka mwaka ziroto ziroto mariwe mariwe ziroto tarirai yave baba ziroto ziroto baba mariwe ziroto sawira mukomba uyo mwaka haukwanene ikokena chasvikandava ichingonzi shinga ini ndiri muchangwa mweya wangu hauna rugare baba tenzi ndanzwa ndekurota rugare kuhope saka zvino ndiyo yava takungechitamba.
Manzwa nzwisa yekambo kubva kumuimbi Sunfree Nice Boy Vunganai muhuru kuro yataita naye ari parunare kuchitungwiza. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Vamwe vagari vekuhurungwe mudunhu remashonaland west mumisha yechasara nekapere vaendesa imwe kambani yezvizvarwa zvekuchina inonzi Labenmon Investments kudarire pamusoro rehigh court mushure mekunge yatora minda yavo ichivaka fekitari inogadzira simende pasina kuvapa muripo sezviri mubumbiro remitemo. Vagari ava vari kumirirwa nesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights. Kambani iyi yakambonetsanawo nevanhu kwamutoko. Kambani iyi inoti iri kuwanisa vanhu mabasa nekusimudzira nharaunda. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta revagari ava vaKelvin Kabaya.
Onda chichemo chame nacho chinodambukira kuti vari kuti minda yavo yakapigwa ikatorwa kwavari vasina compensation kana kuti vasina kupiwa offer relocation nekambani inonzi Labenmon Investments varida kui computer setup, manufacturing plant.
Batira sei vagari.
Isiso mabeta kaka batira nekuita appeal kuna minister environment in terms of environmental management kichi kumbira kuti certificate kanzo kai sensa mkemo environmental management stara kuti certificate loro arina ku paraka issue ya risk ya lapemo ena yakange isina kuita ngongororo yakakosha inosanganisira consult with wagari kuchasara nekakapira. And then on top of that, saka nyora zvekare kuti ema tichiva panangura zvekare kuti lab makanga vasiri kucomply nemaconditions eera sechishira inosanganisira kupa vagari kuchasara nekapire compensation uyezve nekusapoluta.
Iyo ema iri kuti kudii?
Ema yakadhakutaura kuti vachainjestigeta. Saka itakamhanda kudaro tichiti vambomiswa velab mond kuita mabasa angu achiita kusvikira ema yapedzisa kuita mainvestigation. Uyezve takaenda zvekare kudare tichikumbira dare kuti riite compel minista kuti akasike kunzwa apiwa yachachaita.
Ndianani varidzi vekambani?
Kunzwa kwatiri kuita nevagari veikoko vana maclients edu vekuti vanomboita vashona vanenge vekuchina.
Gweta vaKelvin Kabaya veZimbabwe Lawyers for Human Rights vachitaura naBlessing Zulu Studio 7 vari parunare muHarare. Iye zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Hey, makadiko paStudio 7 makadiko. Ha! Zvino ndishungudza zvisingaiti ndichinzwa hangu panguva yamunointerviewa vanhu vakaita sevanenge vari vamiririri vezano PF vamunenge vachibvunza mubvunzo nevanozopindura zvamunenge muchibvunza vacho. I think you are taking the wrong people. Muri kutora vanhu vasiwo vekubvunza chimiro chinenge chirinyika. Of course vanenge vachishandisa maqualifications avo ebasa, but zvavanozopindura zvinototoratidza futi kuti of course vanoziva chimiro chenhamo iri munyika, but they don't know deeply exactly mararamiro ari kuita vanhu, because zvavanozopindura hazvitomboenderani nezvatinai tichichema nazvo, especially pamune muchibvunza nyaya yekuwedzerwa kwemazuva apurezidendi vari kutonga ava vezano PF ava, kuti because chinhu chikuru chinofanira kutaurwa paipa ndechekuti nyaya yekubirwa kunoitwa election isaita sekunge haa yakangotodissolva ikatopera hazvina basa.
Pastudio 7 makasi paremesi. Tinodada nemi, tinofara nemi chaiko. Munotipa utap-tap hwemanzwi nemashoko. Ndodongo yambirwa varume ava vezanupiyo. Leadership iripo iyi haisina kana direction. Direction hapachina baba. Varume ava vatogadzirira kutiza mukati menyika vazhinji vacho. Vatadza. Ende musafunga kuti havazivi kuti vatadza. Vatadza.
Studio 7 makadi ndibaba chinokurai baba wevanhu. Inoda kungobvunza kuti Zanu PF kana ichitaura kuti vakomana vezanu vese vari kutaura vanenge vachifundwa slogan imwe chete kuti nyika yese iri kuti baba dzokai, baba tungamirai, baba itai, nyika yacho iri kuda munangagwe. Iri kuchazova kuti inyika ipi iri kuda munangagwe yacho, ende vanhu vacho vamuri kutaura kuti nyika yose vapi. Makambofamba here kumaprovhinsi yese murod muchibvunza vanhu muchizova kuti vanhu vanoti kudii? Kwai muchitaura ilaini muchifurirana zvokunyepa muzanu PF.
nyika ipi mimi wakomana kutaura icho kwari kamitara pamhepo imimi kana kutaura nyika imimi nyika ipi vana vasa vakasoso dhamba zanubief kudhara ende vana vadi zanubief kudhara moti vanhu vashoma shoma vakamune mawirana nawo vashoma
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri vestudio 7 musatangana wachirongwa chelive talk apo tiri kutarisa zviri kuitwa nehurumende kugadzirisa nyadzo zveupfumi apo zvitoro zvikuru zviri kuvhara anokuoneka ndini jonga kandemiri ndokusiyamwe namutungamiri nkomo.